Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri chiwabu 19, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe wasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa, izvo zvava kuita kuti vanhu vaungane munzvimbo dzinokwirirwa michovha panguva iyo nyika iri kurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza vemakombi kutakura vanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, ichiti mabhazi anenge ari pasi peZupco ndiwo chete anobvumidzwa kutakura vanhu. Asi vamwe vemabhazi nemakombi vanonzi havasi kuzvipira kuenda pasi peurongwa uhu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, izvo zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa neZupco. Nezuro vemabhazi vakazvimirira ava vanonzi vakaita musangano nevakuru vekambani yeZupco kuti vaedze kuwirirana panyunyuto dzevemabhazi ava. Nhasi vemabhazi ava vanga vachitarisirwa kusanganawo zvakare nevehurumende kuti vagadzirisane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZupco kuti matano avari kutora ndeapi ekugadzirisa dambudziko iri. Asi mukuru wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rezvekufambisa iri nekukasika zvinhu zvisati zvaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isusu seHarare Residence Trust tiri kuona kuti munzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji mangwanani chaiwo kubva kuma 6, 7, 8, 9 vanhu vanenge vakazara mumigwagwa vakamirira chingavatakure. Nekuda kwekuti hakuna makombi uye kuti vanhu vari kutyirawo utano hwavo wemaprivate cars washoma wari kumira kuti watakure vanhu, nekuti mutemo welockdown uri kuti mumotokari diki munofanirwa kuve nevanhu vairi chete. Saka vanhu ava vanenge vari kuenda kumabasa kwavo, mabasa akanzi ari official anobhadhara mataxis, but hakuna mabhazi acho ari kufanirwa kutakura vanhu. Panguva yekudzokera kumba manheru, vagari vazhinji vari kutambudzika mukati meguta, mukati menzvimbo dzavanoshandira. Vazhinji wave kufamba nzendo dzakati rebei kuti vagone kusvika kumba.
Tere kunzwa kuti kuungana kwa kuita vanhu munokurwa mabazu kwa kuita kuti vasa tevedzere mitemo ye social distancing zvinove zvinoisa vanhu panjodzi yekutapurira na chirwere che COVID-19 munotiwo nekuungana kuri kuita vanhu
kuungana kuri kuita vanhu mukati nemarenji wakamirira mabazi esupo muma zuva rovira vanhu vakugadzirira kuenda kumba kuri kunyanya kukonzereswa nechikonzero chekuti mapurisa nemasoja vakazara kumaroadblocks vanenge vakamira asi mumarengi hamuna kana weutano kana mapurisa kana masoja ari kubatsira kana weminisipal police vari kubatsira vanofamba kuti wange wakamira zvakanaka even zvekuti weutano wachiita random testing yevanhu kana kucheka matemperatures evanhu pavanenge vakuenda vakaungana kudaro is a part of control measures saka mazuko kana achinge ari mashoma vanhu vanowandisa vachimirira nguva yekuti vazoende kuma
kwaiwo urongwa hwekuti mabhazi nemakombi vanenge vachida kutakura vanhu vange vachienda pasi pezuko imiwo sevagari muri kutambirawo sei urongwa uhwu
vagari vazhinji vatakataura navo mushure mekunge hurumende yapa chiziviso chekuti vanhu vemakombi vanofanirwa kunyoresa makombi avo kuti ave pasi pezuko vari kutizivisa kuti idanho rakanaka ratorwa nehurumende ngekuti rinobvisa mahwindi matautsi ange achishungurudza vanzvimbo dzekutakurwa
vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunhare vari muHarare neStudio 7. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center uyo usina kupindwa nenhengo dzebato guru rinopikisa reMDC, mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichatanga kuita basa rayo rese svondo rinouya, kusanganisira kuita misangano neveruzhinji kuti inzwe pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha. VaMudenda vatiwo makomiti ese eparamende achatanga kuita basa ravo pachitevedzwa gwara rekudzivirira kupararira kweutachiwana na wecoronavirus uwo unokonzera chirwere checovid-19. Vati pari zvino makomiti masere chete ari kuongorora zviri kuitwa nehurumende pamusoro pechirwere checovid-19 ndiwo chete ari kuita misangano. Vatiwo nekuti muNational Assembly hamuna nzvimbo dzinokwana kuti nhengo dzedare iri dzigare dzakapadzana kwemita imwe chete sezvinodiwa pasi pemutemo wekudzivirira coronavirus, dzimwe nhengo dzichatevera zvinenge zvichiitika mudare dziri kunze kwedare. VaMudenda vati zvakakosha kuti nhengo dzese dziuye nemichina yechizvino zvino kana kuti matablets adzakapiwa neparamende kuti dzikwanise kutevera zvinenge zvichiitika dziri kunze kwedare asi dziri panzvimbo yadzichagadzirirwa pamuzinda weparamende. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC dzisina kuya kudare, nhasi dzichitsutsumwa kudzingwa kwakaitwa vamwe vavo kana mudare iri svondo rapfuura. Vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare iri vapupuraito garepi vati vachaenderera mberi nebasa zvisinei nekuramwa kweMDC.
Hakuna kana runokanganisa basa reparamende. Isu tine vanhu vanokodzera pamutemo vatingati koramu vanoita kuti tiinde mberi nebasa ratakatumwa navanhu paramende. Saka vamwe vangasaona kukosha kwavanhu vakavavhotera ndosaka vasingauya havo, asi isusu basa reZimbabwe tinenge tichitoenda mberi navo.
MDC yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzeparamende dzayo hadzisi kuzoenda kuparamende kunoita basa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa muzvare Tabita Kumalo, vaCharlton Wende, vaProsper Museami pamwe naamai Lillian Timvias muparamende neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Mutemo unoti dare National Assembly rinokwanisa kugara nekuita basa kana paine nhengo makumi manomwe chete uye ZANU-PF ine nhengo dzinodarika mazana mazana maviri mudare iri. Gurukota rinoane zvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vati rimwe biri rinotarisirwa kunzikwa nechimbi chimbi ibiri rekusandura bumbiro remutemo yenyika reconstitutional amendment bill number 2 pakambomira paramende basa muna kurume nekuda kwecovid-19 paramende yainge yatoronga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebiri iri mumatunhu ese munyika. Mune munyaya dare repamusoro nhasi rapa mutongo wekuti bazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha pamwe nekanzuro yegoromonzi vamire kuputsa misika nezvitoro zvevanhu zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo kudomboshava. Izvi zvinotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nesangano revagari vekudomboshava redomboshava Residence Trust. Gweta redomboshava Residence Trust vao Benshava vaudza Studio 7 kuti bazi rezvematunhu nekanzuro yegoromonzi havana kupikisa chikumbiro chedomboshava Residence Trust.
Chakadaro magweta anga achimiririra velocal government nemagweta anga achimiririra Goromonzi vauyawo vakazoti aiwa isusu takanyengerwa pana anga akatudza kuti Matared Mhosva anga akati makasununguka kupwanya zvinhu izvi nokudaro vazobvuma kuti chokwadi zvavanga vachiita zvava zviri kunze kwomutemo saka tazopuwa gwaro nedare inova court order inovarambidza kuenderera mberi vachiita zvinhu zviri kunze kwomutemo.
Sachigaro wedomboshava Residence Trust vatonderai Murape vaudza Studio 7 kuti vanofara nemutongo wedare uyo vati wabatsira kumisa kuparadzwa kwezvinhu zvevagari vari kutambura.
Kudomboshava kumusha hazvigoni kuti kanzuro inouya pazvivakwa zvatakavaka yosarudza chimwe chete yoti ichi hachisi pamutemo zvimwe zvinhu zvese ichisiya zvakadaro. Zvanga zvaenda nepamwe vanhu vanga vachifa nemaBP vanhu vanga vachifa neshuga vanhu vanga vachifa nestress. So tiri kufara semaresident kuti haiwa Mwari wakanaka.
Mutongo wapiwa nedare uyu wakafanana nemimwe yakapiwa nedare iri masvondo apfuura mushure mokunge vagari vekumadhorobha akaita sechitungwiza chinoi neEpworth vaenda kudare iri vachikumbira kuti rimise kupazwa kwemisika nezvivakwa zvavanotengesera zvinhu senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Makanzuro akawanda akatanga kuputsa misika nezvivakwa zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mushure mokunge hurumende yaudza makanzuro kuti atore mukana wekuvharwa kwenyika kuchenesa nzvimbo dzekutengesera kuitira kuti dzisaparadzire utachiwana hwecoronavirus. Asi dare repamusoro rinoti izvi zviri kuitwa pasiri kutevedzwa mitemo yemakanzuro inoti vanhu vanofanira kupiwa nguva yekuti vabvise zvinhu zvavo. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Komiti yesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community inoona nezvematongerwo enyika kudzivirirwa pamwe nekuchengetedzeka kwenyika kana kuti SADC Organ Tracker on Politics, Defense and Security yasangana muHarare nhasi ichizeya nyaya yematororo anonzi anetsa kuMozambique. Mutoro wedu enau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa paSeta House muHarare nhasi, mutungamiri wenyika uye varisachigaro wekomiti iyi vaEmerson Mnangagwa vati zvakakosha kuti muMozambique muve nerunyararo. Vachiti chitororo chiri kuitwa ikoko chinogona kukonzera kusagadzikana mudunhu reSADC pamwe nepasi rose. Vachiverenga gwaro rezvabuda mumusangano uyu, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasiusiso mwoyo vati Troika Organ on Politics, Defense and Security yeSADC ibvumirana kuti nyika dzemuSADC dzibatsire Mozambique kurwisana nematororo. Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Valuk Tamborinyoka vati Zimbabwe ikodzere kutaura zvechitororo chiri kuitwa kune dzimwe nyika vachiti hurumende yavaMnangagwa iri kuita chitororo kuzvizvarwa zvenyika zveZimbabwe.
Zvimwe zvenyaya iri kutivhundutsa ndeyekuti vaMnangagwa havagone kuita chia wetroika organ vachidiscusa nyaya dzekuMozambique iyo hurumende yavo iriyo the biggest threat kusecurity yemacitizens yemuZimbabwe. Tikutaura nenyaya yekushungurudzwa kuyamwe vamunyatso wakaitwa vana Cecilia Chimbiri, vana Honorable Joana Mamombe navana Letsai Marova. Hurumende yavaMnangagwa ndiyo iri pamberi pekuita zvigevenga zvekuvhundutsa nekukonzera mhirizhonga nekuvhiringidza sekuriti yevana yeZimbabwe. Saka ivo havagone kutaura nenyaya yesekuriti yemuSADC, iyo sekuriti yemacitizens avanotungamira iri under threat from his very own government.
Zvichakadai, vamwoyo vati vomusangano wekomiti yeSADC vatarisawo zviri kuitika kuLesotho, uku mutungamiri wehurumende yeko vaThomas Tavani vasiya basa vakakurudzira kuti kuchinjanwa kuchaitwa masimba ikoko kuitwe pasina ropa radeuka. Musangano wetroika waitwa nasi, waitwa zvechimbi chimbi pachikorwa mutemo wekuvharwa kwakaitwa nyika dzevatungamiri vanga vari pamusangano uyu nekuda kwechirwere cheCovid-19. Vapinda musangano uyu navamunangagwa ndiva Edgar Lungu vanove mutungamiri weZambia, vamokwitsi Mosisi vanove mutungamiri weBotswana, pamwe nemutungamiri weMozambique, vaFilipe Jacinto Nyusi, avo vakokwa nekomiti iyi kuti vaizoitorera mamiriro akaita zvinhu kuMozambique, zvichitevera musangano wavakaita navamunangagwa kuchimoyo mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe raparura mari itsva yemadhora 10 nhasi senzira yekurerutsira veruzhinji vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari mumabhanga. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uku kunenge hako kupedzera matombo panana DD idzo hanga dzichauya nekuti dhora remunyika riri kudonha zvakanyanya. Blessings Zilwe Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe hazvo hurumende yakatara uremu hwedhora remunyika ichiti rinofanira kutengeswa nemari inosvika madhora makumi maviri nemashanu zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica kana kuti 1:25. Mari iyi nhasi iri kutengwa pamukoto apo inowanikwa nyore nemadhora makumi mashanu nemashanu kana kuti 1:55. Izvi zviri kureva kuti mitengo yezvinhu munyika icharamba ichikwira zvakanyanya sezvo vemabhizimisi vakawanda vachiwana mari yavo pamukoto. Kukwira kwemitengo yezvinhu kunoreva kuti mari dzaparurwa nhasi nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya idonwe mugwenga sematauriro enhengo yeZANU PF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Vanhu vachiri kuita zvekutengeserwa mari mumastreets ari kunzi mapercentage aya kuti kana iwe ukatumidzirwa kana kuti $100 ecocash unonopiwa iri $60. Ende dambudziko iro rekuti rinyatsogadzirika, Reserve Bank needs to do a bit more than what they are proposing to do. Vari kuti pari kuuya ma10 nema$20 asi dai pasvika mari yakwanisa pana pa $200 yakabatana. Tinofanira kuti ine $50 yakabatana, $100 yakabatana ne $200 yakabatana sezvakaita South African rand. Because South African rand is stronger than the Zimbabwean dollar. Therefore we should have a circulation currency at least yakada kufanana ne South Africa. Ndozvoreva izvo kuti munhu akapinda mbengi payapaya anofanira kuti akati aroda kutora 10,000. Nekuti kukata 10,000 yacho hapana zvakawanda zvatinyatsoutenga nekuti mari yedu yadzikire yatingati depreciation yaya.
Vakurudzirawo kuti vanhu vashandise nhare mbozha mukutenga zvinhu kuitira kuti vasade mari yakawanda.
Ngatirifanire kuramba tichiramba tichiencourage kushandisa yatinoti mobile money kana electronic money, iya yes swiping kana yeko kishine nhingi ngazvikurudzirwe such that it's more acceptable widely and my prices e cash ne eco cash ne telecash ne one money ne zipit price inofanira kunge yakafanana. Ipapo ndopo kuti financial intelligence unit Reserve Bank inofanira kunge ichimonita ma retailers ari kuita mouth tire pricing.
Mashoko avamuponda atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Mukuisoma ya denomination notes uku zvakureva kuti money supply munyika yakutokwirawo ne about 600 million Zimbabwe dollars inowendo mari icha introduced kwa in terms of my new higher denomination notes. Zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu irambe yakungokwira nekuti makawedzera money supply munyika, economy isiri kuwandudzika, zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwire, yatinoti pachirungu too much money chasing too few goods. Tirimu chronic high inflation and kuiswa kwemari nyowani uku kunogona kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira tozopedzisira takusangana nematambudziko ehyper inflation zvatakamboita muna 2008. Ende pari zvino pane pressure kuhurumende kuti inge ichiwedzera uwandu hwemari muekonomy wachiedza kurwisana nematambudziko aunzwa ne COVID-19.
Mumashoko kuvatori venhau, RBZ yakati madhora 10 anotanga kutenderera nhasi, makumi maviri otanga kutenderera muna chikumi. Bhanga iri rinotiwo vanhu vave kukwanisa kutora mari kumabhanga inosvika churu chimwe chete, kwete madhora 300 pavhiki sezvanga zvichiitwa kare. Gore rapera mutungamiri we venyika vai maso mnanga kwa vakati vai ngevo dzora dora remunyika sezo zisina chimiro chakanaka kuti nyika ishandise maridze vamwe vachiti dora iri rai zo dzoka nekuti kuramba nyama yechidembo unge uine tsuro
kana wai kuchi na nyika yekwako itaro zvenyika yekwako.
Asi vamwe vari kuyambira vamangudya kuti kumunga hakuna ipwa nekuti izvo zvakamboitwa nevaimbova governor weReserve Bank of Zimbabwe vaGideon Gono vanhu vakaguma votenga chingwa nemari yakazara mubhara sezvakamboitikawo kunyika yemaGermany makore apfuura. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu. Katirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti panguva iyo nyika yakavharwa vanhu vanokurudzirwa kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19. Murwiri wekodzero dzemadzimai uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa muzvare Beatrice Savage vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti sesangano rinorwira kodzero dzemadzimai nyaya yavanonyanyoshungurudzwa nayo zvikuru ndeyekumbunyikidzwa kwevanhukadzi.
Personally, I have witnessed madzimai akanga arongedza musika kuGlenview. Ndanga ndaenda chinoita mafood distribution kokongo arongedza musika. Mandakaona vachitotorerwa zvinhu zvavo vachirohwa. Ndikakurukura nemasex workers. Vakataura kuti panguva ino yelockdown because of my travel restrictions, mapurisa ari kuti akavabata vari kuti vavape bonde ipatena. Semuripo wekuti mhosva dzavo dziregererwe. So zvinhu zvatisingakurudziri sesangano zvatinoti hurumende inofanira kuzvitarisisa. Munguva dzino dzinoitika mapandemics akaita seCovid-19 ipapa ndopatiri kuona kumbunyikidzwa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhu and kodzero dzevanhu dzisingachengetedzwi.
Takamboita hurukuro mukatudza nezveshelter yamuinayo yakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzavo dzekumbunyikidzwa. Pane vanhu vachivauya here vachitsvaga rubatsiro?
Hongu pari zvino tambira vanhu vakuru, madzimai nevasikana vechidiki, vamwe vakabatwa chibharo, vamwe vakarohwa nemapadza, vamwe vakanyadziso dzakawandisa kushungurudzwa chaiko vauya mushota vanosvika 31 and titori nemadimands akawanda evamwe vekuti vari kutokumbira rubatsiro vari kunana gokwe vekuti hatisi kutokwanisa because zvinoda mari yekuti tivatakure kubva koko kuti vauye kushota.
Mune zvimwewo here zvirongwa zvakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzerikumbunyikidzwa?
Hongu hatisi kungovapa pekugara chete. Pane vamwe vekuti hatisi kukwanisa kuvapa kuti vauye kuzogara. Tiri kuvabatsira neyatingati psychosocial support and counseling. Tine makansela edu ekuRoots nemamwe masangano akasiyana siyana ari kushanda panguva dzino dzelockdown vakaita kuna adult rep clinic vanazwala vari kubatsira vanhu panhare ipapapa kuti munhu asiri kukwanisa kuuya but achida ruzivo achida kuziva kuti oita sei anogona kubatsirwa kuti awane ruzivo rinoita kuti abude musituation iyoyo ari kumbunyikidzwa.
Vanga vari muzvare Beatrice Savage murwiri wekodzero dzevanhu zvikuru dzemadzimai uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa. Vanga vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Let's talk ngati kurukurei pa VOA show na maswira sei ama zangu matimana ayo pasirese kwa mori kwa kasi anasana stimu unomu zishawane aywa na uye corona iti ungo inzo kunima matunu yedu ye Mzimbabwe kunana alare na wayo mashona lendi msuri kuko midlands asati tanzo yedu kana kesi mwichete uye mukati medhorobha redu inongova njake njake vanhu vari kufamba waita chake ukatosvikamo ukaona unobva watongofunga kuti lockdown inenge yatopera iyi takasununguka munoti kutengesa zvitengesa zvatoiti nazvo kuno kuzvisawa nekuchakanaka chose panhau yecoronavirus asi tinoramba tichingotumira mato ngatizvichengetedzei nezvinotaurwa panhau yeutano kugeza maoko maface max social distance tichengetedzeke neutano hwedu panguva yecorona ino iyi
ndini amico nesbet munjanja ndiri kumaputo zvangu tinacho chirongwa chekuti tidzokere kumusha mbasi yakamiramira chaizvo saka kutaura kuti ukatiuita izvozvi mabhazi akatotimirira patinopinda napo pabhodha apa pachikwarakwara pasango bhodha post pandione masupu matatu aripo izvozvo akatimirira saka mangwana vamwe vaida kutopinda parodhi vanohurongwa hwavapera vamwe tichiri kumiramira otherwise mandi ndinofunga tinopindawo munzira asi embasi yakatibatsira zvikuru taakutofambawo kwenda kumba tenge tatambura kuno kutavharirwa kuno kusingafambike of course kuno kwakunani tenge tichishanda zvedu but kumba home is always best tatenda
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ngatisangane muchirongwa chedu cheve chidiki, chirongwa The Connection, nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tichange tichiita hurukuro nezvedanho remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera nguva yekuti vanhu vakawanda varambe vachigara mudzimba kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Asi vaMnangagwa havana kutaura zuva chairo richapera chirongwa ichi, kunyangwe vakavimbisa kuti vanenge vachiongorora mamiriro ezvinhu mukati memavhiki maviri oga oga. Muchirongwa chedu tina chiremba Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezvenyaya dzeutano. Nyori mukuru wemusangano revadzidzi reAchus vaRobson Che vachataura nezvedzidzo. VaHope Ndlovu vachataura nezvekushanyirwa kwenyika uye mukuru wemusangano rinorwira kodzero dzemadzimai muzvare Beatrice Savadye. Musakanganwe wekuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM apo ini Mike Hove we Studio 7 ndichange ndichitaura nevechidiki ava.
Muchirongwa che The Connection na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Takatarisa kune vechidiki sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi muHarare kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda bako VOA Ndebele.